National News.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chaCovid-19 Bulawayo owedzera kusanganisira gurukota rinoona nezvedunhu reMidlands Senator Larry Mavima. Muzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vavo vokumbira mukana wekubvisa mari yechibatiso. America yoita sarudzo dzemutungamiri wenyika mangwana. Indo yemimwe yemisoro inaudzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvedunhu reMidlands Senator Larry Mavima vazivisa bepanhau reHerald nhasi kuti vabatwa nechirwere cheCovid-19 vachiti havo havasi kunyanya kurwara. Vati vari kumbonogara voga kumba kwavo vachivhenekwa navana chiremba. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wawedzera kusvika pazviuru zvisere nemazana matatu ane makumi manomwe nevana kana kuti 8374 mushure mekunge vamwe vanhu vatanhatu vabatwa nechirwere ichi kuManicaland neZulu uye mumwe chete kuMatabeleland North neZulu wakare. Pavanhu ava vatanhatu vakachitapurirwa munyika mumwe chete akabva nacho kuBurundi. Vanhu vapora vachiri zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 7927 uye hapana akapora neZulu. Vanhu vachiri kurwara mazana maviri nevana kana kuti 204. Vafa vachiri mazana maviri nemakumi mana nevatatu kana kuti 243 uye hakuna munhu akafa neZulu. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nezvitatu nezana nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 43,176. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. South Africa ndiyo nyika muAfrica ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 46.6 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe kana kuti 231,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana maviri kana kuti 9.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million. Asi vanhu vapora vanodarika mamiriyoni makumi matatu nerimwe kana kuti 31 million. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vavo vana vavari kupomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo, hurumende ichipikisa chikumbiro ichi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Chikumbiro chisati chatanga kunzwikwa, mutongi wedare Vangoni Nduna vatura mutongo pachikumbiro chamuzvina bhizimusi uye vari chizvarwa chePakistan vaAli Mohammed avo vane kambani Ali Japan 786 vakanga vachiramba kuiswa paremand vachiti havana mhosva yavakapara maererano nemhosva iri kupomerwa muzvare Rushwaya. VaNduna vati vaMahomad ndivo vane matsamba akawanikwa aina muzvare Rushwaya pavakasungwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pavanonzi vaida kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo. VaNduna vati izvi zvinoratidza pachena kuti vaMohammad vane chekuita nekuparwa kwemhosva iyi, saka nokudaro vanofanira kuti vatongwe. Mushure memutongo uyu, magweta evasungwa vashanu ava avanosanganisira vasori vaviri vanoti vaStephen Tserai vamufandauya pamwe navaGift Karanda abva asvitsa chikumbiro chekuti vasungwa vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vachiti mukana wokubhadhara mari yechibatiso yave kodzero uye musungwa wese anofarirwa kutorwa semunhu asina mhosva kudzamara abatwa nemhosva. Asi muchuchisi wenyaya iyi vagarudzo ziya Dhuma vapikisa chikumbiro ichi vachiti vasungwa ava vanogona kusamirira kutongwa votiza kana vakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso, sezvo vachiziva vanhu vakawanda kunze kwenyika, vachiwedzera zvakare kuti vakatarisana nekugara mujeri kwemakore anobva pamashanu zvichikwira. Pataenda pamhepo, chikumbiro ichi change chiri pakati pekunzwikwa. Vakaranda vanonzi vainge vakamboudza mapurisa kuti goridhe iri raive remudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxillia Mnangagwa, avo vakaburitsa mashoko nezuro vachiramba mhosva iyi. Vakabva vaudza mapurisa kuti avachenure zvinova zvakabva zvaitwa nevezrp. Muzvare Rushwaya vakabatwa nemuvhuro vaine goridhe rairema makirogiramu matanhatu vachida kuenda kuDubai, uye hurumende inoti vakanga vasina magwaro ekuburitsa goridhe iri kunze kwenyika uye vakanga vasina mvumo yekunge vane goridhe iri riri mumaoko mavo. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare, mutori wenhau Hope Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati asvitsa chikumbiro chekuti vaNduna vazvibvise panyaya iyi, achiti vari kuratidza kuti vane divi ravakarerekera panyaya iyi. Gweta rake vaGift Mtisi vatenda kuti ichi ichokwadi.
VaNduna vanofanira kurega kuita nyaya iyi nokuda kwezvikonzero zvinoti pane imwe nyaya yakaendeswa kuHigh Court navaChingono, iyo yavari kugunun'una nekuti matongero avari kuita nyaya yavo nemutongi haasi anovapa kodzero yavo yekuti vatongwe nemutongi ari independent. Saka nokuda kwaizvozvo vane tarisiro yekuti dai mutongi aizvisededza parutivi yonzwika neumwe mutongi vanga vaine zvimwe zvikumbiro zvavanga vachida kuzoita.
VaMtisi vatiwo Chingono ari kuda kunorapwa kuSouth Africa zvichitevera kuonekwa kwakaitwa naChiremba paakabuda muusungwa.
Munhu akati dr wavo Chiremba wavo ane matesti aanoda kuti aitwe toxicology muno muZimbabwe, zviri kunzi hatina vanokwanisa kuita matesti iwayo, saka nokuda kwaizvozvo vari kuda kuenda kuSouth Africa.
VaNduna vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi nechipiri svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vechidiki vanosvika vasere kusanganisira vaPaul Gore Kore vanonzi vasungwa pakati peusiku vachipomerwa mhosva yekupaza nekupinda mumuzinda weMDC Morgan Richard Tsvangirai House uri muHarare. Munyori mukuru webato reMDCT riri kutungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaDouglas Monzora vanoti vechidiki ava ndevebato reMDC Alliance uye vari kuvapomera mhosva yekupaza chitoro chebato ravo chinotengesa nhumbi dzebato uyewo kutora mimwe michina inoshandiswa mukudhinda magwaro ebato ravo. VaMonzora vanoti vechidiki ava vave kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana vachipomerwa mhosva yekupaza nekupinda muchivakwa zvisina mvumo. Asi mutevedziri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Slachiwayo varamba kuti vechidiki ava ndevebato ravo reMDC Alliance. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasati vave noruzivo rwekuti kune vechidiki veMDC vasungwa sezvo vati vanga vasiri muofisi nguva yatavabata. Zvichakadaro, vamonzora vanoti bato ravo nhasi rabudawo nechisungo chekuti richaita musangano weExtraordinary Congress kubva musi wa15 kusvika musi wa20 zvita, apo nhengo dzebato ravo chete dzichasarudza mutungamiri webato. Tatanga nekubvunza vamonzora pamusoro penyaya yemuzinda webato ravo kuti yamira sei.
Vakomana veGipsy Alliance vakauya kutanga last week vachidzasa kutadza imba idzivapinde vakamitswa nevakomana vechitete nemapurisa. Nezuro vakazvatati pehusiku kumaimedhiati husiku vachida kutadza zvakare mudhuri, vakapaza imwe kona yeGhania Shop achinotengesera nhumbi dzedu dzepaki. Asi vakazomiswa nevakomana vedu vesekuriti pamwe chete nemapurisa. Aidi wavo vakasungwa. Asi isu takakwanisa kuramba takabata muzinda wedu wemogetsvakirai hawo. Iri propati yakasiyiwa navatsvakirai ende inoenda kubato ravo. Avo vanhu vari kuda kushandisa chisimba kutora propati haidzi yavo.
Saka imhosva ipi yaita kuti vasungwe?
Vasungwa nemhosva yekupaza, nekuti vakanotora mabhodhi kata vakapwanya bato. Saka kupaza zvichipinda mumba zvisiri pamutemo ndipo yekutanga. Imwe yacho vamwe vakabva vapa mafotokopiya nemishini imwe yekuprinda manewspaper. Hamene kuti vakati vaida kunotengesa kupi, asi mishini iyi takazokwanisa kuiwana. Saka ndozvavari kutongerwa izvozvo.
Vari kumiswa pamberi pedare rini?
Sokuona kwatinoita vanomiswa pamberi petare mangwana. Asi takanya yakukuomekedza ndechekuti vana ava vari kushandiswa nevanhu vane mari yavo. Ivo vanenge vakagara nevana vavo vari kudzipadzawo dzekuporodhero mounti prezidi gedlon. Asi votora vana nevarombo kuti vagotwara vagosungwa vagoitwa sei. Ndoda kuti zviratidza izvozvo.
Tiri kunzwawo kuti mabuda nezuva rekuita Congress kana kuti maane hurongwa hwemazuva ekuti muite Extraordinary Congress yebato. Mungatiudza pamusoro pazvo?
Congress yedu inenge ichiitika kubva pa13 kusvika pa20 Disemba. Tichasarudza uyo achatsiwa vatsvakirai. Tingangoiitira muHarare. Tiri kunyanya kutarisa kuti nenyaya yeCovid-19 zviingangogona kuitika kuti Congress ichaita mapenyu akawanda, kwete kuitira mugodo umwe chete kana kuti pabuilding imwe chete. Asi tiri kumbomirira vakuru vakuru vezveutano kuti vatipe mazano ekuti tinokwanisa kuita akaita sei.
Avanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato reRepublican Party nevari kumirira bato remaDemocrats musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden nhasi vari kupeta urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro musarudzo dziri kuitwa mangwana. Vaviri ava vari mumatunhu akakosha zvikuru akaita sePennsylvania, umo vaTrump vakakunda musarudzo dzadarika dzemuna 2016, asi zvinhu zvakati omei rwendo runo sezvo vaBiden vakaberekerwawo mudunhu iri. VaTrump vari kutsvaga rutsigiro nhasi muPittsburgh vozoenda kuNorth Carolina, Michigan neWisconsin, ukuwo vaBiden vari mudunhu reOhio. Zvichabuda musarudzo zviri kutarisirwa kutora mavhiki akati wandei sezvo matunhu aine mitemo yakasiyana-siyana pakuverengwa kwemavhoti. Ko, vanhu vari muZimbabwe vanoti kudii nezvesarudzo idzi? Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambe Ziyambe vanoti sarudzo dzekuAmerica hadzinei neZimbabwe uye nyika haipindiri musarudzo iyi sezvinoita America.
To us they are not relevant. We allow them to do their things unlike them who want to meddle in our own affairs. We don't care how they do their elections.
Sarudzo dzekuAmerica hadzinei nesu. Tinovaregera vachiita sarudzo dzavo vega, kwete zvavanoita zvekuda kupindira musarudzo dzedu. Hatina basa nemaitiro avanoita sarudzo dzavo.
Tabvunzawo vaZiyambe kuti sehurumende vakakokwawo here kusarudzo idzi.
We do not interfere in their internal processes. So we are not even interested. We have our ambassador who is there, is able and capable to give a report to the Minister of Foreign Affairs on the on how the elections were done.
Atitomboda kuzwa kuti sarudzo dzawo dziri kufamba sei. Tine nhume yedu iriko koko America inogona kuti taurira zvinenge zvichiitika.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shwatayo vanoti Zimbabwe haifanirwe kuoma musoro asi kudzidza kune vamwe kuti munyika muve nesarudzo dzisina mutauro sezvinogara zvichiitika. Mukuru weZim Rights vadzikamai bere vanoti zvikomo zvinopanana mhute nyika dzinodzidza zvakawanda kune dzimwe nyika sezvo pasina nyika inogona kuti isu tisu tinoita sarudzo dzisina zvipomerwa. Mashoko aya atsinirwa nemurongi wemabasa musangano rinoona nezvesarudzo munyika reelection Resource Center va Solomon Bobosi Bunu.
Ndinofunga kuti pane zvizhinji zvatinoona zviri kuitika musarudzo dzekuAmerica zvatinogona kudzidzawo nezvimwe zvatinogona kuona kuti zvinogona kunge zvisina kukodzera kwatiri. Asi ndichida kuti titaure zvishoma shoma, tinoona kuti nenyaya yekuti tiri kurarama munguva yeCOVID-19 tikatarisa zvavaisa zvidanho zvavaisa kuti vagone kuita kuti vavhoti vakwanise kunovhota zviri nyore. Regedzai nditaure ndichiti tinotarisa pane yavanoti mail voting, kuvhota kwetsamba kwokuti unotumira tsamba yako nepost. Chinhu chimwe chete chinhu chakanaka chatinogona kutarisa zvekare sevagari veZimbabwe senyika. Tichitarisa zvekare online system, kuti kushandisa mishina yamazuva ano kuti vanhu vange vachikwanisa kuvhota uye nekuregista kuti vagozenge vachinge vachitora vachiwana chekuita musarudzo dzavo. Totarisa zvekare yatingati drive through. Ndofunga kana tichitarisa muno mukuti ndiitsanangure zviri nyore. Mukatarisa kunana KFC, kunana Chicken Inn, uchisvika dzimwe nguva unenge uchimhanya haudi kuti upinde mushopu. Unopinda nemotikari yako wobhadhara wobva wapuwa chikafu chako wotoenda. Saka izvozvo zvekare mumwe mukana wacreatwa neelection yekuAmerica vari kuita yatingati drive through, vanhu vachiita sei vachivhota zvichizosanganisira ndoma yatingati maearly voting systems avainawo kuti vanhu vavo vange vachiwana mukana wekuvhota. Vagari vekunze vasiri kugara munyika iyoyo zvekare vanopuwa mukana wekunge vachivhota, chinhu chatinogona kudzidza senyika yeZimbabwe.
Dzimwe nyanzvi dzinoona nezvesarudzo dzinoti Zimbabwe inogona kudzidza nyaya yekugadzirisa gwaro revavhoti iro rinogara richinetsa nguva dzose panoitwa sarudzo. Sarudzo dzemuAmerica dziri kutarisirwa zvakanyanya nenyika dzose dzepasi rino. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunura Ijena.
Zvaro zveZimbabwe nezvimwe zvinobva kune dzimwe nyika zvinogara muBotswana zvatura befu guru mushure mekunge hurumende yenyika iyi yatora danho rekunyevenutsa kufamba kwevanhu munyika dzakapoteredza. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mugwaro rakaturwa nehurumende yeBotswana kuburikidza nebazi rezveutano, vana vechikoro vari kuda kudzokera kunyika dzavanodzidzira, vanhu vari kutsvaga rubatsiro rwezveutano uye vanenge vaine hama dzafa vanotenderwa kudzokera kunyika dzavo. Muzvare Hana Ramuroho, avo vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi, vaudza Studio 7 parunaro kuti ichokwadi kuti kwatorwa danho rakadai.
But since March and Kwananja lockdown, people have been across the country, movement also just throughout.
Kubvamu mwedzi wakurume apo pakavharwa nyika, vanhu vazhinji vange vakasiya vakadzi nevana kunyika dzavanobva, vange vasingakwanisi kuenda kunovaona kana ivo kuti vauye muno. Saka danho iri ratorerwa kuti vanhu vakwanise kunochema hama dzavo kana vashayikirwa.
Botswana yakavhara mabhodha ayo muna kurume gore rino senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairasi uwo unokonzeresa chirwere checovid-19. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine bhizinesi rekuruka vhudzi mudhorobha reFrancis Town, muzvare Christina Zvinavashe, vanoti danho iri ratambirwa nemufaro.
Zvichitori chironda muhana dzedu kurwadza usano wiga hama yani yangu, but ndaitodaona wigo ani mai wangu, but zvakatadzika. Ezvinoizvo bazasunungurwa takunzwa kufara ndono wigo hama yangu iri panext draw kana wandaiziya kana Shamwari.
VaTerence Machongoto vanoti chiitiko ichi chinoratidza kuti kuvhurwa zvizere kwemabhodha enyika iyi kwave pedyo, izvo zvichaita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvinorarama nekutenga nekutengesa zvivane chouviri
rofa kuti maitiro ari bo kuti bavhure mapota kuti netsu tikwanisewo kutoenda kumusha timboona hama nevabereki kungatibatsira pazvinhu zvinofane kuti business rate iroro kufamba rekutengesa tichitenga tichiita zvinhu zvese inokwanisa kutomuka wotodzokera pachi paposition yetu
nyanzvi munyadzi kufamba kwavanhu uye vari mudzidzisi wemutemo paGaborone University of Law and Professional Studies vatifadzwa matambo vayambira vanhu kuti vanofanira kutevedzera mitemo yeCOVID-19 kuitira kuti uwandu hwavanobatwa neutachiona uhu husawedzere.
Nyaya iri popfanya yeutachiona hweCOVID-19 ndeyekuti zoni chirwere chitoripo ende vanhu vanofanirwa kutojaira kugara nacho. Mutemo wachona uripo weCOVID-19 chokwadi ndechekuti zoni unoshanda mupanyaya yekupreventa yekuti zoni chirwere chachona chisanyatsokufamba nenzira yanga chifanirwa kufamba nazvo.
Svondo rapera, hurumende yeZimbabwe yakazivisawo kuti ichatanga kuvhura mabhodha zvishoma nezvishoma kubva musi wa 1 zvita kune avo vanofamba nedzimotokari dzavo nevanofamba netsoka chete. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakatora danho rekuvhura mabhodha zvishoma nezvishoma senzira yekuona kuti vashandi vezveutano vane zvikwanisiro zvekubatsira vanhu vakawanda here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Algeria inoti vanhu vemunyika iyi vakatambira kuwandudzwa kwebumbiro remutemo musarudzo kana kuti referendum yakaitwa nezuro. Bumbiro remutemo riri kuwandudzwa kuti mutungamiri wenyika asatonge kusvika madhonge amera nyanga. Asi vanhu vashoma shoma ndo vakavhota musarudzo idzi dzinoshorwa nevanopikisa vari kuratidzira vachiti vanoda kuti munyika iyi muve neutongi hwejekerere. Vanhu vari kubatsira vanhu vakatsikirirwa nemidhuri yakaondomoka muTurkey nemusi wemugovera pakandengendeka nyika vanoti vakwanisa kuyamura vamwe vana vaviri vanga vakatsimbirirwa pakadonha imba yavo. Vana ava vane makore 14 uye matatu. Vanhu vafa vasvika 50 nevasere uye vakuvara vadarika chiuru chimwe chete. Vanhu vanga vakapakatira pfuti vapinda paKabul University muAfghanistan vakakonzera bongozozo sezvo varairidzi nevadzidzi vaita barara mhanywa vachitiza. Mapurisa nemauto anonzi akomberedza chikoro ichi kuedza kurwisa vanhu ava. Chikwata cheTaliban chiri kurwisa hurumende charamba kuti ndicho chatuma vanga vakapakatira pfuti ava. Nyanzvi yezveutano hwemaziso Dr. Solomon Guramatunhu vanoti vanhu zvikuru madzimai vanofanira kudada nemasikirwa avakaitwa nokuti rimwe vhudzi ravari kurukirira mumisoro yavo rinobva kuzvitunha zvevanhu vanenge vafa nematenda akasiyana-siyana. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda zvikuru vanhukadzi pasi rose vanoshongedza misoro yavo nevhudzi rekutenga rinobva kunyika dzakaita seBrazil, Peruvia neIndia. Imwe nyanzvi yezveutano hwemaziso iyo ine ruzivo zvakare nezvezvirwere zvinokonzerwa nevhudzi rekutenga Dr. Solomon Guramatunhu vanoti vanhu vanofanira kudana nemasikirwo avakaitwa nokuti rimwe vhudzi ravari kurukira mumusoro yavo nobva kuzvitunha zvevanhu vanenge vafa nematenda akasiyana-siyana.
Kutanga ngechekuti tiagirwa bvudzi tinorasa, bvudzi agerwa munhu itsvina. Saka isusu vanotema tiri kutenga tsvina yaamwe marudzi, tsvina yemaIndia, tsvina yemaBrazilians kana maPeruvian neamwe marudzi ayo. Hakuna barudzi pasi pano vanotenga tsvina yedu vanotema. KuIndia vanhu vakafirwa madzimai ese anoenda kutemple ukanonamata kuyo vonogerwa bara vese nevanhu vadiki. Bvudzi riya ragerwa ndoro vanozita chipiro kuna namwari wavo sacrifice. Isusu rutenga chipiro chema India.
Dr. Guramatunu vanoti vudzi remarudzi epasi rose rakaumbwa zvichiendera nenzvimbo dzavanogara zvokuti azviite kuti vagari vemunyika kana vemudunhu reAfrica vashongedze misoro yavo nevudzi rinobva kunyika dziri kunze kweAfrica.
Tawani madzime anenge ashaika zvituna zvese zvaigwa zvinonzwa muningwe room obva abviswa bvudzi rese obva chibva ipapo wakuita kusemetri kunoigwa. Ndairatidzwa warehouse yakazara bvudzi riyari. Ndikati ngeiko muchichengeta bvudzi ravanhu vafa vanoigwa? Zvikati vanhu vatema norifarira chekuti pano ndionoti 100% human hair. Zvikanzi shamwari ibhizinesi hombe iri, tiri kuita mari mabillions kutengesera vanhu vatema. Chisingazikanisi vanhu vatema ngechekuti marudzi akasiyana siyana zvichidhipenda kuti vanobva kupi. Varungu bvudzi ravo 20 degrees Celsius kune snow, ndosaka bvudzi ravo richibva ravhara nenzeve nehuro richidzika pasi kuti vadziirwe. Zvakafanana newai dzedu, wai dzingori wai dzekueurope kunotonhora dzinenge dzine wool. Bvudzi rudiwa nemadzimai adiri ibvudzi remuchando kwete kunopisa kudai.
Dr. Guramatunhu vanotiwo kana vudzi iri rasonerwa mumusoro wemunhu runotora nguva yakareba risina kugezwa richiunganidza dikita nguva yose iyi. Izvo zvinozoita kuti musoro uvave nemakwene anenge aungana muganda.
Dikita iri richengetwa iri kwemasvondo mana kana mwedzi miri riri chinuwa sei, robva raungana nemakwene zvichibika nomomo. Kwozoti utachiona mabhakteria ndipaanoda manje panodziya zvakare. Wakazara nemabhakteria musoromo, wane mamillions, mabillions, matrillions emabhakteria ari kuzvarana musoromo. Akurumarwa musoro zvakuwawa, ndosaka muchina madzima achizorwarwa musoro. Pese vari kukwenya kwenya musoro paya paya vari kubata dikita remasvondo mana kana masvondo matanhatu zvakabatana zviya nemakwene aya nemabhakteria. Ine pamwe vari mubhazi havagizi maoko zvinozvika tsitsi.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanotiwo vhudzi rekutenga rinobatira utachiwana hwakasiyana siyana hunokonzera zvirwere. Dr. Chiripanyanga vanoti kunyange hazvo vari kuona madzimai anenge achinetseka nezvezvirwere zvinokonzerwa nevhudzi rekutenga, hapana humbowo wevanhu vari kunetseka nedambudziko iri. Asi sezvo pasina ongororo yati yaitwa munyika pavanhu, hapana humbowo wevanhu vari kunetseka nedambudziko iri. Sezvo pasina ongororo yati yaitwa munyika pavanhu vari kuita zvirwere zvinokonzerwa nevhudzi rekutenga.
Vhudzi dzegood culture media yemabhakteria muscalp munoita mabhakteria akawanda zviri nyore uye mafungal infections. Saka muchiona muchiita zvisasa zvakawanda mumusoro, chiita mafusi yatinoti dandruff mumusoro, inyaya yekuti mubvudzi munobatira tsvina dzakawanda. Tinokurudzira vanhu kuti vasanyanya kushandisa vhudzi iroro, vasanyanya kushandisa zvakare mawigi.
Dr. Chiripanyanga vanokurudzira vanhukadzi kuti vasanyanya kushandisa vhudzi rekutenga nokuti mushure menguva yakareba muvhudzi iri munoberekawo inda uye ganda remusoro richiita makwene kana kuti dandruff. Murume wechidiki vamusarurwa chibamu avo vanoruka vhudzi pamebrand shopping center vanoti zviri nani kuti munhu arukwe vhudzi kuti riitwe mhotsi nokuti rinokwanisa kugezwa. Mumwe mudzimai anoruka misoro kuavondale amai Shingi Ziki vanoti vakadzi vari kuvhiringidza vhudzi ravo nekusonerera vhudzi rekunze rinodhura uye rinozoguma radzura midzi yacho zvekutozotadza kumera zvachose.
Nedzimwe nguvawo mabatiro atinoita vhudzi redu kunyanya paya patinoisa mawivhu achiswa ari akanyanyobata achidhonza vhudzi anenge achiuraya munogara vhudzi racho matinoti the follicle. Ndo munogara vhudzi, vamwe vanopedzisira vadamage amafollicle aya zvachose.
Amai Ziki vanoti vhudzi rinodawo kurohwa nemhepo uye kugara rakazorwa mafuta, zvinova zvinhu zvisingakwanise kuitika kana munhu akarukwa musoro wake nevhudzi rekutenga. Ongororo yakaitwa neEuromonitor International inoratidza kuti vhudzi rekutenga iri riri kupfumisa nyika dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mzamiri.
Pache Live Talk na 8 PM. Nhasi tiri kutarisa nezvezvirwere cheCOVID-19 uye sarudzo dziri kuitwa muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muBulawayo hwowedzera, kusanganisirawo gurukota rinoona nezvedunhu reMidlands Senator Larry Mavima. Muzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vavo vokumbira mukana wekubvisa mari yechibatiso. America yoita sarudzo dzemutungamiri wenyika mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@uvnews.com. Munokwanisa kuzwa nhau dzedu pa www.uvshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 kumfumfu 2020 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje
isikolo kasibona ukuthi sizavula lamhlanje for a second phase ababalisi bekhona ababalisi kabalayo imali yokuthi bagade besiya emsebenzini.
Abafundi abenza izifundo sika grade 6 uform 3 lo form 5 basungule izifundo zabo namuhla kuhlandla lesibili lokuvulwa kwezikolo lanxa nje ababalisi belogebe phakathi kokukhalala umsebenzi.
Ukukhuluma kuphela kwenelanga kumele sibone ngezenzo uma uhulumende esithi sekuningi okwenziweyo ukuze kutshengise ukuthi indeed there are reforms.
Amalunga ebandla eliphikisayo LMDC Alliance atshengisele ehofisini yomeli weZimbabwe eHaburoni namuhla kunanzwa ilanga leSADC Anti-Sanctions Day. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo kulezi nsuku ngenani labantu ababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 kanye lababulawayo lomkhuhlane. Kubotshwe owake waba yisiphathamandla sezifa unkosazana Henrietta Roshwaya ngemva kokubanjwa eHarare Airport ezama ukuphuma legolide ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo kulezi nsuku ngenani labantu ababanjwa i-COVID-19 kanye lababulawa yilomkhuhlane bona asebengamakhulu edlula amabili 237 elizweni. Oyedwa obulawe yilomkhuhlane izolo ngowakobulawayo kuthi ngolwesithathu ngeviki edluleyo kufe abantu abathathu njalo kuleli dolobho. Abantu asebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula eziyisishiyankalombili 8276 kuthi asebepholile bazinkulungwane phose eziyisishiyankalombili 7797 abalokhu begula bangamakhulu amabili lamachumi amane lambili 242. Ibulawayo iyo ekhokhelayo ngabagulayo laba abangu 113 ilandelwa iHarare elabangamachumi amane. Ezwekazi leAfrika bangu 1,716,864 asebehlaselwe iCOVID-19 njalo asebefile bangu 41,262. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amane 43,170,776 ababanjwe kuthi asebefile bedlula isigidi 1,155,434 ngokutsho kweJohns Hopkins University. Abafundi abazabhala imihloliso yabo ngomnyaka ozayo ababalisa ugrade 6 oform 3 labo form 5 basungule izifundo zabo namuhla kuhlandla lesibili lokuvulwa kwezikolo lanxa nje kungela ababalisi ezikolo ngoba bephakathi kokukhalala umsebenzi. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Ababalisi lokhe bakhalala umsebenzi kusukela izikolo zivulwa kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 28 Mpandula. Sezize zavulwa kuhlandla lesibili bengakaze babuyele emsebenzini bekhala ngeholo abathi aleneli khona ukugada ibhasi ukuya emsebenzini. Ekuqaliseni kwalinyanga kamfumfu ababalisi bengezelelwe iholo laya kunkulungwane ezilitshumi lambili zamadola eZimbabwe i-12,000 RTGS eliphansi kulalelo abalifunayo elilingana lamadola eMelika edlula amakhulu amahlanu i-$520 okuyilo iholo ababelithola ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamongameli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi ababalisi kabalayo yona eyokugada ukuya emsebenzini.
Isikolo kasibona ukuthi zizavulwa namhlanje for i-second phase. Ababalisi bekhona, ababalisi kabalayo imali yokuthi bagade besiya emsebenzini. Okunye njalo indaba e-PPE equipment esibona izikolo zingani azilayo.
Omunye olombono lowo ngumnumzana Nhlonipho Mqondisi Ncube, ilunga lenhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Asifuni ukuthi sikhwezelwe imali esiyiholayo. Esikufunayo nje ukuthi sibiselwe imali ekade siyihola elingana le-$520. Benxabeza sinika amabhondi alingane le mali esasiyihola e-520.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Raymond Majongwe, unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, othi kabajonganga ukuphikisana lohulumende okungela sizathu kodwa bafuna umqhatshi alungisise izikhalazo zabo.
All we are saying to government and our employer is pay us a living wage and we'll come to work.
Esikuchoyo uhulumende umqhatshi wethu yikuthi siholise iholo elisiphilisayo siyabuyela emsebenzini. Asenze ihlelo lokuphikisana lohulumende njalo asiphiwa mali kumbe ukujujumezelwa ukukhipha uhulumende.
Unkosikazi Hlengiwe Fuyane, umhlali wakoBulawayo, uthi kuyabadanisa okwenzakalayo ezikolo.
Impi yamatisha lohulumende sesithwali senzima thina njengabazali ngoba khathi sinomntana mizolo wehleka ukuthi ahambe e-boarding school because bengabhadalanga ifees yakhe yonke. Sonya thina thwele nzima ukuthi embhadale ifees yakhe yonke. Ngapha futhi amatisha abengekho ezikolo obakhangeleyo mbana abantwana i-security yabo khathi.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema ayiphumelelanga ngoba egcine ukudobha ucingo lwakhe ekuseni esithi usemhlanganweni ke nelisi ukuphendula imibuzo. Kodwa ekhuluma lephephandaba le-Herald, uchaze ukuba uhulumende uselungiselele okweneleyo ihlandla lesibili lokuvulwa kwezikolo. Ugcizelele ngokuthi bazaqhubekela phambili besenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba igciwane le-coronavirus alimemetheki lithelelwane phakathi kwabafundi lababalisi njengalokhu abakwenzayo ngesikhathi abafundi bebhala imihloliso kanhlangula kanye lakuhlandla lakuqala elokuvulwa kwezikolo. Emazwini akhe embikweni oqakathekileyo awethule edale lephalamende owe-State of the Nation Address ngeviki edluleyo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uphakathi kokulungisisa izikhalazo zababalisi. Eloba enkundleni eye-Twitter unobhala kugatsha lukahulumende lwezokukhitshwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana uthe bayajabula ukuthi abantwana bayabuyela esikolo ngoba abaningi besebehlehlele emuva ngoba begcine isikolo ngombimbitho. Ubuye wathi uhulumende ubeseqalile ukuvula ezinye inhlangothi zelizwe kodwa ugatsha lwezemfundo yilo obelusalele emuva. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Owake waba ngumkhokheli wenhlanganiso elawula imidlalo yenguqu elizweni izifa njalo osengumkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu iZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya ubotshiwe emini namuhla esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni nkudlu legolide elilesisindo se-6 kg ngaphandle komthetho. Amapolisa athi abophe uRushwaya ngesikhathi ezama ukugada indizamtshina egcekeni leRobert Gabriel Mugabe Airport eHarare elubhekise eDubai lapho acatshangelwa ukuthi ubesiyathengisa leli golide lona elibikwa belizamtholisa imali engange-$366,000. uRushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kusasa lapho azabhekana khona lecala lokwephula umthetho we-Customs and Excise Act. Amalunga ebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance atshengisele ehofisini yomeli weZimbabwe eHaburoni namuhla lapho obekunanzwa khona ilanga elabekwa yiSadaki ukuthi amazwe akulumanyano akhuthaze ukusulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF. Kubika umqondisi Dube.
Abalihlekana abebandla le-MDC Alliance batshengisele phandle kwe-ofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana besithi ukubhidlika komnotho eZimbabwe akubanga izijeziso zomnotho kodwa inkohlakalo kanye lokungahlonitshwa kwelungelo loluntu. Lokhu kwenzakale ngesikhathi kulabahlonitshwa abaguqala abameli bamazwe afana le-Angola, China, Mozambique, Russia, Saharawi Republic le-South Africa abakade besemkhosini wosuku lwe-SADC Anti-Sanctions Day. Unobhala jikelele ogatsha lwe-MDC Alliance kweleBotswana umnumzana Taurai Mavoko uthi kabavumelani lombono wokuthi izijeziso zomnotho yizo esesibhidlize inhlalakahle kaZulu eZimbabwe.
So us as the concerned citizens of Zimbabwe,
thina njengama-concerned citizens sithi uhulumende weZimbabwe uzenza yena ohlukumezwayo kukanti nguye ohlukumezayo. Kumele baguqule indlela abenza ngayo ukuze kwesule izijeziso.
Kodwa umeli weZimbabwe kweleBotswana umzana Henry Mukonweshuro kawuchanga ndiva utshengisela kwabi MDC Alliance esithi kumgceke ukuthi iningi livumelana lokuthi izijeziso zomnotho zesulwe njalo uthi uhulumende weZimbabwe usendleleni ukuzama ukulungisa lapho ungabe kwaphambaniseka khona.
Zimbabwe itself has made a lot of strides that has been perceived.
LeZimbabwe selenze imizamo ukuthi lilungise okuningi. Kuningi osekwenzakile okokuthi silethemba lokuthi labo abafake izijeziso zomnotho bazavuma labo ukuthi sendleleni eqondileyo.
Omela iChina kweleBotswana umzana Zhao Yanpo ufananise izijeziso zomnotho lamacala okuhlukuluza abantu.
You know that right now we are suffering a very severe pandemic.
Akhathesi siphakathi kokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Izijeziso zomnotho seziyenze kwaba nzima ebantwini beZimbabwe. Lokhu kubi okwedlula amacala adalwa ngokulungelo loluntu.
Abanye abeZimbabwe kweleBotswana abafana lo mnumzana Mthabi Sidube bathi uqakathekile ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa atshengise ngezenzo ukuthi kule nguquko engenza ukuthi izijeziso zomnotho ziyesulwe.
Ukukhuluma kuphela kwenelanga kumele sibone ngezenzo uma uhulumende esithi sekukuningi okwenziweyo ukuze kutshengise ukuthi indeed there are reforms.
Usuku lwe-SADC Anti-Sanctions Day luqoqwe ngabe-ofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana besithi lizaqhubeka linani zize zesule izijeziso lezi. Lanxa uhulumende weZimbabwe esithi lezi zijeziso ezethulelwa ezinye iziphathamandla zezanu-PF ezikuhulumende lamankampani adlelana lazo aphatheke kunkohlakalo yimelika lamazwe awe-European Union yize esezibulele umnotho welizwe. Umeli wemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols kanye lo meli weBrithani unkosikazi Melanie Robinson bathi udaba lokwephula kwelungelo loluntu lwenkohlakalo ikhoso kubulele umnotho weZimbabwe. Izisebenzi ezikuhlangothi eziqakathekile ezifana nezempilo zikhalala umsebenzi okwenza osomabhizinisi bakwamanye amazwe banyampe inhliziyo ukuzotshala imali elizweni. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Uzulu sevise imbono ehlukeneyo phezu kwesimemezelo sikahulumende esokuthi izinduna zemathebelelendi yizo esezizakhokhela uhlelo lokugebha lokungcwaba kutsha amathambo abantu ababulawa ngumbhuqazwe wegugurawundi. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele intatheli zindaba ukuthi lokhu yikho okuvunyelwa phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna lezi emhlanganweni abawenzele kobulawayo ngomgqibelo. Wengeze wathi bakubone kufanele ukuthi izinduna zikhokhele lolu hlelo ngoba kuyizo ezazi amasiko lemikhuba yokuphatha umsebenzi onje. Kodwa abanye baya kusola lokhu besithi uhulumende kumele axolise kuZulu weMidlands leMathebelelendi ngokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili libutho le-5th Brigade. Owake waba ngukansila kaward 16 kodakamela enkayi umnumzana Jabulani Manqonda uthi abenza ubudlova lobu kumele babotshwe kuqala.
Induna zakithi zesintwini ekayisizo ezayenza ukuthi kwenziwe igugurawundi. Igugurawundi yenziwa ngabomo, ngabantu abanye alokhe bephila kathesi, alokhe bekugovernment. So ukuthi bese kungcoliswa induna zakithi zisetshenziswe into eyenziwa ngabomo, eka ngubone kuyinto enhle ephilayo leyo. Izinduna zakithi ziyahlonipheka, ezilandela amasiko, hayi ukuthi bese kubulawa abantu ngabomo bese kuthi izinduna kazege bamangcwaba abantu abafileyo. Kanti bona abababulalayo kababotshwa yini njengoba bephila?
Wena ufuna luphathwe njani loludaba?
Umuntu ma ebulele umuntu uyabothwa kuyazakala lokho. Kakuqale kuvezwe ukuthi abantu ababulala abantu ngobani, enjalo babalahlela nga. Bese bebothwa bonabo ababulala abantu. Lababe lezikhundla ezazikhokhela khonokho. Kababuzwe bonke ebabhekane lenkinga zokubulala abantu. Hayi ukuthi bese kuthiwa sekusiyaphandwa abantu kusetshenziswa izinduna, kanti ababulalayo bayabukwa yini ukuthi benze into enhle kumbe abafayo kwakungabantu ababengalancedo emhlabeni kwakumele bafe? Nxa babengabantu abaloncedo, kakuqale kubotshwe bonabo ababulalayo. Yikho okuzasuthisa umuntu ukuthi hayi umuntu wamothize wabulawa ngubani, usentshengisile ukuthi wayamgqibela lapha.
Umnumzana Jabulani Manqonda wake waba ngukansila kaward 16 kodakamela enkayi. Kodwa bakhona njalo abalusekelayo loluhlelo abathi izinduna yizo kanye ezimele ziluphathe loluhlelo ngoba yizo eziphethe amasiko okungcwatshwa kwabantu ezigabeni. Omunye wabo lilunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule.
Inkokheli zomdabu lezi yizo kuphela ezifanele ukuthi zibambe umsebenzi lo. Zingancediswa nje ngabanye nje laba lalaphana ababethunywe nguhulumende ukuthi bancedise ngalokhu lwalokhuyana, ukuthi uhulumende la ebe lezikhonzi zakhe ezinye phakathi ezisebenza kunye lezinduna. Inkokheli zomdabu lezi yizo ezazi usiko lwezigaba ngoba abantu bonke nxa belahlwa balahlwa ngosiko lwabo. Ngokunjalo okungenziwanga kuhle kumele kwenziwe kuhle kulandela usiko lwabantu ezigabeni. Ngawo ke mbona ngani umsebenzi lo ungaqutshwa kuhle nxa uqutshwa njalo sibili izinduna mbangazwe kakhulu kabadingakali kule indaba ngenxa yokuthi bengangena bona kusuka bethatha amacele abo lapha bamikhona. Kufuneka lapha inkokheli zomdabu ezingamanga zikhetha uhlangothi kwezombusazwe.
bakhona abathi uhulumende kumele aqale axolise njalo ahlawule abantu abaphathwa kubi yigugurahundi kungakaze kugejwe amathambo abafayo. Ulubona njani lolo da?
Yeso, kumele ukukhulunyiswane labantu. Angeke kwenzele ukuthi kungakhulunyiswane. Bona abana abantu ngokuhamba kwabo siyafika ngalezi gabeni bayabe bekhulumisana labantu, yilithuba lakhona. But mina ngibona ukuthi kukhona okunye ukuxolisa okwedlula khona ukuthi asenzeni kuhle khona ukuthi yebo phela abantu balokhu befuna ukuthi ngabe kuthiwa ubukhokheli. Ngathi even umgabe wakhuluma ngesikhathi sakhe wathena into leyana eyayenzakalayo kwakukuphambana okwenziwayo indaba yombhuqazwe leyana. Wakukhuluma lokho umgabe. La ngaye engazange akhuphe igama lokuxolisa sibile phumisela kodwa wakutsho ukuthi kwenziwa ngabantu bephambene ngaleso sikhathi babekwenza khona okwenziwayo esithi ukuthi laye ukuthi ngezindlela laye wayephambene ngaleso sikhathi senza indaba nale ngokunjalo kathesi ubaba umnankagwa uthathela phambili ukuthi eni umsebenzi lo uselulokulengile njalo bazombusazwe sebelokhu bekusebenzisa labo belokhu bekusebenzisa bedinga amavoti ngakho. So indaba le imele yombhuqazwe ilungiswe njalo uma mnankagwa uyavuma ukuyilungisa ngibona ngani mina ngingathi ngesikhiwa it is a step in the right direction.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF. Ku live talk lamhlanje sikhangela umonakalo osudalwe yiCOVID-19 kanye lokunanzwa kosuku lweAnti-Sanctions Day. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Isiqubu sokuqonga kwenani labantu abatholakale bele COVID-19 kwelemelika sokukhuphule okwethusayo leli nani kuviki edluleyo. Ngolwesihlanu kutholakale abantu abazinkulungwane ezingamashumi athobaminwembili 80,000 belegciwane leli kwelemelika. Abantu abaphose bafike izigidi ezingamashumi ayisithupha sebevotile kukhetho lokudinga umongameli kwelemelika ngaphambilini kosuku lokhetho lukamhlaka 3 Lwezi. Ukubalwa kwamavoti kuqhubekela phambili kwele-Egypt ngemva kokugqitshwa kwehlandla lakuqala lokudinga amalunga edale lephalamende lapho iningi labancintisayo abebandla likamongameli Abdel Fattah al-Sisi bekhangelelwe ukunqoba. Ixuku lezizalwane zakwele Libya litshise iflegi yakwele France kanye lemifanekiso kamongameli Emmanuel Macron walelo lizwe ngemva kokuba uMacron efunge ukubana ilizwe lakhe kalisoze lamisa ukutshengiswa kwemifanekiso kamprofita Muhammad, umkhokeli wabokholo lwesi-Islam.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi ukuvikeleka kwezisebenzi kwezempilakahle elizweni kulokhu kungakafiki kuzinga elidingakalayo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso lelamalungelo ezisebenzi ezCTU bathi kunje baphakathi kohlelo lokunikeza amalunga awo imfundiso yokuba avikeleke kungozi zasemsebenzini langamalungelo awo ngenhloso yokwenqabela ingozi lezifo ezimemetheka emsebenzini. Unobhala jikelele wale inhlanganiso umnumzana Jafet Moyo uthi umumo womnotho esikiwo kunye lama-lockdown nabantu bazithole bekiwo kwengezelela inhlupho ezibhekana lezisebenzi ezimba apho emsebenzini etshiyeneyo.
So silabantu abaningi abasebenzayo beyizigulane. Ukutholakale futhi ukuthi le ngozi eziningi ezezakalayo emsebenzini zibangelwa ukuthi abantu emqondweni uyabe engakwananga ngokuthi ukhumbula okuningi.
Uqhubeke ekhuthaza uhulumende ukuba athathe amanyathelo okuqakathekisa izisebenzi lokuvikeleka kwazo emsebenzini.
Indaba yokunceda izisebenzi ayiqakathekiswa okamanje.
Umabhalane wenhlanganiso emela isebenzi zemigodini eziyizwe ezivame ukuhlaselwa yisifo esifana le-TB lezihlasela amaphaphu ngenxa yendawo abasebenzela kizo. Umnumzana Sylvester Mshayike uthi babhekana lenkinga ikakhulu emigodini emincane kulolu daba.
kodwa kathesi ukukhanya njengani siphezu kwendaba kusho ukuthi isafety yethu kayikachinji kodwa kutshengisa ukuthi we are doing better.
Isiphathamandla senhlanganiso emela isebenzisa semaplazini General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe CAPUZ umnumzana Josamu Mutemeri uthi inkinga ababhekana nazo kakhulu yikusetshenziswa kwama-chemicals atshiyeneyo okuyimithi ehlasela lokuphazamisa izisebenzi kunye lakumaplazi alima igwayi.
Kulamanye ama-farms ayenza ngokwe-tobacco kusebenzisa kathesi esingawathi ngama-tunnel okutshisa igwayi langkhona. Kuyabe kutshisa kakhulu esingithi i-excessive heat engahambelani ngokuphila kwezisebenzi. So the safety of the workers ngale yabe ngamanga kakuhle.
Uthi kodwa okwakhathesi sokunganeno ngoba ngemva kwesikhathi eside belwisana nalolu hlupho sebeze bathola usekelo lomthetho ukuthi izisebenzi zivikeleke emsebenzini.
Singathi kathesi sazama kakhulu njengomhlangano omelela izisebenzi sanegotiate esingayithi i-code of conduct eyenza ukuthi iforce iziqhashi ukuthi zibone ukuthi isebenza ngkhona i-health and safety yangkhona iyabe imanga kakuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele isizwe ngesikhathi esethula umbiko wakhe oqhakathekileyo owe-State of the Nation Address evula itale lePhalamende ukuba uhulumende wakhe uyayiqondisisa inkinga ebhekana lezisebenzi kunye lesicelo sabo sokuthi bengezelelwe iholo ethi basebenzelana ndawonye labaqhatshi lezisebenzi kuhlelo olwe-tripartite negotiating forum ukuze belungisise lezinkinga. Ugatsha lwezempilakahle lutshelela umsakazo ukuba lwasungula uhlelo lokusebenzelana lezinye inhlanganiso ukuvimba umkhuhlane wofuba olwe-stop TB partnership lapho abethekelela imigodi lamapulazi lezinye indawo belwisana lalezi zifo njalo befundisa labantu ngazo bethi kukhanya luphumelela okumangalisayo. Ezwekazile Afrika lonke isimo sokulichumi ekhulwini 10% ezisebenzi yiso kuphela esithola usekelo oluzayo kakuhle kulolu daba kwezempilakahle ikakhulu kumankampani amakhulu. Amazwe asemhlubuleni wezwekazile Afrika awe-SADC wona abikwa ebhekana lodubo olukhulu lobuyanga ukusilela kwemisebenzi lokwanda kwabantu abazisebenza njengendlela yokuziphilisa informal sector ababhekana lobunzima obukhulu bokuswela indlela yokufinyelela uncedo lwe-occupational health and safety services. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Owenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu elizweni ezifa uXolisani Gwesela uthi ukuqalwa kwemidlalo yesigaba saphezulu esePremier Soccer League eyamiswa ngomkhuhlane weCOVID-19 kuzaphathisa kakhulu kumalungiselelo eqembu elimela isizwe elama Warriors kumncintiswano weAfrican Nations Championships. Kubika uJoseph Njanji.
Uhulumende ensukwini ezedluleyo uphe inhlanganiso yezifa imvume yokuba umdlalo wenguqu usungadlalwa kweleZimbabwe njalo uzaqala izigaba ezibalisa esePremier Soccer League, eseZimbabwe Women Soccer League kanye lamaqembu amela ilizwe. Kule nhlelo zokuba amaqembu adlala kusigaba sePSL adibane ekuqaleni kwenyanga kampalakazi. Njalo isikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela uthi bona njengezifa bazaphathisa ukuba lomncintiswano udlale.
Siyabonga uhulumende ngokusinika imvumo le yokuthi siqalise ukudlala umdlalo webhora. Wakathe sisalungisa sixoxisana labanye ukuthi singayenza njani ukuthi sibuyele kuhle ekudlaleni umdlalo webhora. Kule mali eziningi ezingabe zifunakala kodwa izifa izakhipha imali yokuthi siteste ama-referees lama-players ukuze sibuyele emdlalweni wenguqu kuhle sibone ukuthi umkhuhlane lo siwuvikele okuqinileyo.
Ugwesela uqhubekele phambili wathi udlalwa kwemidlalo kusigaba saphezulu kuzaphathisa kakhulu abaqeqetshi beqembu lesizwe elama-Warriors.
Lokhu ukubuyela kwethu ukuthi silungiselele umdlalo wenguqu kuzanceda iteam yethu eama Warriors lawa awe Zimbabwe adlala kwele Zimbabwe esithi ngesilungu ama local best players ukuthi alungiselele umudlalo we 2021 CHAN tournament
umncintiswano we African Nations Championship kumbe iChan ngamafichane ozadlala oqaleni komnyaka ozayo uzaqhutshelwa elizweni lase Cameroon limidlalo ngabadlali abadlala besekhaya kuphela ukuthi ukuba kuqakathekile ukuba umncintiswano wamaqembu adlala kusigaba se PSL uphumelele ukuze umqeqetshi weqembu leZimbabwe uDravko Lokarusic athole ithuba lokukhetha abadlali abafunayo umncintiswano we CHAN bekumele udlalwe lonyaka kodwa udluliselwe phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane COVID-19 odale ukuba kumiswe ezemidlalo emhlabeni jikelele kwele Zimbabwe inhlelo zomdlalo wenguqu zimiswe ngenyanga kaMbimbitho njalo amaqembu esigaba se-PSL akhangelelwe ukuqala kuyona le iviki ukuzilolonga kuvamile ukuba amaqembu achithe amaviki ayisithupha elungiselela ukudlala okutsho ukuba abadlali bazabe sebelungele ukudlala ngenyanga kaMpalakazi lapho kukhangelelwe ukuba bazavalelwa endaweni evikelekileyo kugciwane le-corona lapho abazahlala khona ngesikhathi bephatheka kulo mncintiswano oqoqwayo Nimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Kwanele Oliver Lelisayo ngontungamili nkomo.